Vachamisa vati chirwere cheCOVID-19 chinoda kuti vana veZimbabwe vaite muonera pamwe kuitira kuti vakwanise kukunda chirwere ichi. Vachamisa vati bato ravo rinotenda zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, izvo zviri kubatsira kusimudzira zvipatara zvemunyika apo nyika yakatarisana nechirwere chedzihwa mupengo ichi.
Ndichitenda vari mudiaspora kuti vari kuita basa rakanaka kutamba vachirangarira kumba ziva kwavakabva. Tiri kuona maPPEs nemabhizimusi vari kubata basa guru, vaprivate citizens vari kungouya vachibatsirana nenyika. Tazvitenda zvikuru, ine tinozvitenda nekuti vari kubatsira nyika kuti ive nechimiro chakanaka. Munoziva mahospitari yedu rinongova zuru rakapinda nyoka kana dongo, nokuti hapana kana moto unoputa ikoko. Utano hauko, mashonga hakuna, zvinhu zvikwanisiro hakuna, madokta edu ari kuyaura nemanesi. Saka ndanichitenda vese vari kubatsira.
Vachamisa vati havaoniwo zvine uchenjeri kuvhara nyika yese, vakati vanoona sekuti zvingabatsira zvakanyanya kana kukaitwa tsvakurudzo kuonekwa kuti chirwere checOVID-19 chakawandira nzvimbo dzipi kovharwa idzodzo.
Ndikati hazvisi zvinhu zvakazara neuchenjeri kungoti tinongoti taakuvhara zvose. Tinofanira kuvhara, asi tichionawo kuti pakuvhara kwatiri kuita uku tinovhara nzvimbo nenzvimbo dzatinoona dzakanyanya kuwanda chimbwa mupengo cheurwere. Asi kana tichidaro tinofanira kunge taona kuti ndekupi kune nzvimbo iri kunyanya kubuda urwere. Kusina tosiya vachiita basa nemazvo, kune kune urwere tombokuvhara.
Vachamisa vatiwo hurumende inofanirwa kutanga zvirongwa zvekuderedza uwandu hwevanhu vari mumajere, pamwe nekuona kuti vanhu vanopara mhosva diki vapuwa mutongo isingavaise mumajere senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere ichi mumajeri umo vanhu vari kugara vakamanikidzana.
Dzivirira kunyanya kumatongo, tinofanira kuti vanhu vange vachitestwa, tinofanira kuti vanhu vange vachiscreenwa, tinofanira kuti vane mhosva dzimwe dzakareruka vabudiswe mumatorongo. Tingosara nenhinhi vane mhosva dzokuti dzinokatyamadza munhu wese, asi tambozama nepatinogonapo nokungosungana nezvinhu zvisina mhaka zvokungopomerana izvozvezvo sezviri kuitwa navasikala nanavachingono nana fadzai mahere. Izvozvo tachiti ndo zvimwe zvinofanira kuti zvinge zvisingaitwe kuitira kuti nyika yedu ifambe zvakanaka. Netumwe tumafainiwo kwemhosva diki diki, hongu mhosva imhosva, asi kune dzimwewo dzokuti tinofanira kungotarisa kuti nenguva yatiri vanhu ngavapuhwe mafaini kuti vange vachibhadhara vari kudzimba dzavo vachiitawo zvavanofanira kuita.
Vachamisa vakurudzirawo hurumende kuti ibatsire vanhu vari kutambura panguva ino, vachiti vana veZimbabwe vakawanda vanorarama nekuzvishandira, nekudaro kuvharwa kwenyika kuri kuvasiya vari parumananzombe.
Lockdown musango svika moti tasunga vanhu, inopesera breakdown kana kusunga mbira dzakondo, kana moti vanhu vasashanda nekuti miromo haigoni kusungwa, matumbu haagoni kusungwa, upenyu haugoni kusungwa, mhuri hadzigoni kusungwa, kurarama hakugoni kusungwa. Saka ngatigadzireiwo kuti panenge paitwa malockdown totsvaga chimbi tsvakurudzo kumari iri munyika, kumari iri kunze, yamwe yataka takambosendeka parutivi kana tisina, yatatichimbonokora yatichiba, ngatimbomira zvokuba, tomborangarira kuti tofanira kubatsira nyika kwete kuba, tofanira kubatanidza umari yatinayo kwete kuiba kuti zvinhu zviende mberi. Ndo chikumbiro nekukurudziro yandiri kupa kuti vanhu vapuwe chikafu munharaunda dzakasiyana, mumasabhabhu, kumaraini, nokuti vanhu havana chikafu. Vanhu
vachamisa vakurudzirawo hurumende kuti iite tsvagirudzo dzakazara vanhu vasati vatanga kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano rePlatform for Youth Development vaOwen Liwayo vati mashoko ataurwa navachamisa ekubatana nekuitwa kwetsvakirudzo pasati patorwa matanho ekudzivirira chirwere ichi akakosha. VaLiwayo vatsigirawo kuti zvakakosha kuti panguva ino nyika iri palockdown vanhu vawaniswe rubatsiro.
Zvavachamisa chauta ndechekuti pasango announce kuti ndapave neplani, a proper plan yekuaddressa neCOVID-19. In short, vataura kuti government haina proper plan yekuaddressa chirwere ichi, nekuti vari kutaura kuti hapana social safety net. Lockdown ikauya ine yavanoafekta COVID, isutiri kuti tira kubatsira vanhu kuti vasaafekta neCOVID-19, but lockdown ikwanisa kuzongoafekta vamwana. Saka izvozvo zvinofanira kuongorora kuti vanoafekta ndevapi uye zvavakawandira kupi. Zvikando chionekwa izvozvo zvinozoita kuti kana iri lockdown yoitwa, yoitwa ichizikana tikuaddressa vanhu vapi, tikubatsira vanhu vapi. Sangu ngachiri tongokanda kuita lockdown.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende nemashoko avachamisa aya, sezvo nhare mbozha dzemunyori mubazi rezvekuburitsa kumashoko vaNick Mangwana yanga ichinetsa kubata. Asi vachitaurawo kunyika nemugovera, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakatiwo vanhu vashande pamwe chete kurwisa chirwere cheCOVID-19.
Chirwere ichi chinouraya, asi chinokundika. Kukundika kwacho kunoda kuti tese titeerere mirayiro iri kubva kuhurumende. Tikadaro chinopfuura, tigova neupenyu hwedu zvakanaka zvakare. Iko zvino tikupa mutemo wekuti mugare mudzimba, musafamba nekumabasa. Tungoti vane mabasa asingakwane kuti tiyamise ndovanoenda vachiita kati mirai, tichiitira kuti tikateerera zvose izvi chinodarika tigodzokera muupenyu hwedu hwamazuva ose.
VaMunangagwa vakavimbisawo rubatsiro rwavakati ruchange ruchipiwa veruzhinji, asi havana kutaura kuti rubatsiro urwu ruchapiwa vanhu rini. Nyanzvi munyaya dzeutano pamwe nedzimatongerwo enyika dzarumbidza zvaitwa navachamisa zvekushandisa dande mudande reFacebook kutaura neveruzhinji, dzichiti izvi zvichaita kuti vanhu vasaungane munguva ino yechirwere cheCOVID-19. Mashoko avachamisa ndeekutanga gore rino vachitura mashoko kunyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.